Motsona ari kupinda munhandare nesondo mumutambo neclub Bruges achiziva kuti anofanira kuri pachikwereti cheAS Eupen iyo yakamunyurura murutsa apo zvinhu zvaive zvaoma. Mutambi wemuZimbabwe uyu aive ave munzira kudzoka kuSouth Africa kuzotambira Kaizer Chiefs kana Mamelodi Sundowns apo Eupen yakamupa basa rekutamba muJupiter League kwegore rino. Mitambo nezvikwata zvine mbiri kunge Club Brugge ndizvo zvinoratidza unyanzvi zvekuti Mutsvona anofarira kutora nguva iyi kuratidza kuti Eupen haisi kutamisa mari yayo kumuchengeta mumba mayo mushure mekurambwa neAnderlecht. Pari zvino AS Eupen iri pachinzvimbo chechipfumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Zvichakadaro, mitambo yeUEFA Champions League yatsuka ropa paine mutambo mukuru manheru anhasi apo Barcelona yekuSpain iri kusangana neBayern Munich yekuGermany. Zvikwata zviri izvi zvine nhoroondo yakasimba makwikwi aya zvekuti vamwe vari kutoona mutambo uyu sefainari iyo fainari yacho isati yasvika. Mitambo yeUEFA Champions League neEuropa League inoteverwa zvikuru muZimbabwe kunyanya neavo vanoita zvokubhija nhabvu. Muteveri weBayern vaWebster Chimusasa vanoti Bayern ichabudirira.
Mutambo uyu nyatsoziva kuti Bayern iri kuhwina nokuti mukasana nhoroondo yedu tingorwa ma3-0 ma4-0 saka nhasi chokwadi Bayern iri kuhwina zvichipamukana wekuti tikwanisa kutora mukombe.
Mangwana Man City yekuEngland iri kusangana neLyon yekuFrance makota finary zvekare. Lyon ndiyo inotambirwa naTino Kadewere asi Kadewere haana kunyoreswa kutamba makundano aya sezvo akaenda kuLyon makwikwi aya atanga kare. Kadewere ari mukuchema mushure mekushayikirwa nemukoma wake Prince nechitatu. Mune imwewo nyaya, vanotarudza vabati vepembe havana kucheuka varidzi vepembe vemuZimbabwe apo vasarudza vabati vepembe vachaenda ku-2022 World Cup. VeFIFA vatora vabati vepembe vasere vemuAfrica kubva kuEgypt, Ethiopia, Gambia, South Africa, Tunisia, Morocco neDRC asi havana kutora kana mumwe chete wemuZimbabwe. VaSteven Chisango avo vakambotambira Cape United vanoti zvaitika izvi hazvisi kuvashamisa sezvo kubatwa kwepembe munhabvu muZimbabwe kwadzikira zvinotyisa.
Kuti mareferee haasi kurefura achirefura kuti ndiri kurefura kugemu kuti ritambwe neaccording nemalaws ao vamwe vacho vanokurefura zve zvekungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe timu.
Izvi zvasiyana zvikuru nemakore ekare apo varidzi vepembe vemuno vaFelix Tangwarima vaKedi Marange navaBrighton Mudzamiri vaitambidzwa mukana wekubata pembe kumakwikwi enhabvu yemuAfrica. VaMarange navaMudzamiri vakamboenda kunoridza pembe makundano makuru epasi rese eConfederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.